anera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Of course, zvinotisikisei kana tichinzwa manamba akadero. Tichiona zvakare kuti manamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinotisiyanei.
Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika. Izvozvo vaidzinga maMPs, macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvi inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupirikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo.
MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende.
Kwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vakange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku nesuwo varayiridzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
Varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa neZuro nebazi rezveutano ekuti vanhu vasere vakafa neCOVID-19 uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 vakawanikwa vaine COVID-19 neZuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 229 kana kuti zvikamu makumi matanhatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% vana vechikoro. Mumashoko aro bazi rezveutano rakazivisa kuti vana vechikoro makumi maviri nematanhatu vakawanikwa vaine denda iri kumashanaland East, makumi maviri nevasere kuMidlands, gumi nevana kumanikaland, kuchitiwo makumi mana nevasere kumasvingo. Kudunhu reMateveland North vana makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine COVID-19 mumwe chete kuBulawayo, kuchizoti makumi masere nevapfumbamwe kumashanaland Central. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kubva pakavhurwa zvakare zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu gore rino kusvika neZuro, vana vechikoro chiuru nemazana maviri ane makumi masere nemumwe kana kuti 1281 uye varayiridzi zana nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 131 vakawanikwa vaine COVID-19 nyika yose. VaMujiri vanotiwo huwandu hwevana vari kuwanikwa vaine COVID-19 huzhinji huri muzvikoro zvine vana vanogara pachikoro kana kuti maboarding schools. Vanotiwo havadi kuendeswa kuzvipatara vana ava sezvo vasiri kurwara zvakanyanya. VaMujiri vanotiwo bazi ravo riri kuzivisawo nyika yose pamwe nevabereki vane vana vakawanikwa vaine denda iri kuti vasatya zvavo sezvo pari kutorwa matanho akakodzera ekuchengetedza utano hwevana vane COVID-19.
Bazi reutano nekurerwa kwevana rinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zveCOVID-19 ivari kunzi makesi muzvikoro zvose nyika yose. kubamuswa zvafu kubamuswa 30 August 2021 kubvira muswa 23 September 2021 pawanwa kuine 1281 vana kozaita 131 maticha avo vakatesta positive for COVID-19 nyika yose asi zvehuwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of COVID-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadi vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase atingati ari mild asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakaripotwa izvi. Naizvozvo ministri ingangoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingachatashuki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuinkriza yatikati increase COVID-19 testing of all the suspected cases on site. Ozoita zveisolation nemanagement of all cases in the affected schools. Okwarandaina all the learners that have been exposed to their schools. Hurumende yatikati restriction of movement kupinda nekukuda kweatingati affected learning institution na zvikoro kusvika pasisina macases ivayo. Zvichireva izvo kuti izveni vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana. And there's a vaccination of eligible population within the schools in the surrounding community zviri kuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yeCOVID-19. Asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakanga zvavanga zviine macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa neWHO kuti vaite.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vakaumbwe wegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvichityisa kuti vana vechikoro vari kuwanikwa vaine COVID-19 wakawanda, zvakati siyanei pakati pemunhu anowanikwa aine COVID-19 mushure mekuvhenekwa asi iye asina chaari kunzwa neuyo anowanikwa aine denda iri mushure mekunge arwara.
Of course zvinotifikisei kana tichinzwa manhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinoti sivyanei. Handifunga kuti pane routine screening yatatamboita in the community, any community at large. Saka kana tiri kuita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara, zvinoti ipe a false impression. Asi chatingangokurudzira hurumende ndeyekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira COVID-19 muzvikoro. Vakatovhura kare against advice yema teachers union and so forth kuti even pakati pavana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi, nokuti panozowana umwe unorwarisa akofa, zvikuita tarnish our image senyika.
Asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine COVID-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo, hazviite here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo?
Kana munhu atoera uzwa kunzi une COVID-19, zvinorovesa hana. Nyangwe anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo. Saka zvinorovesa hana dzevabereki, zvinorovesa hana dzevana vechikoro. Saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzekukansela vanhu vacho vanenge vanzwa necovid-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here. Tozavabereki the correct picture, kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wawanza akabatwa COVID-19 ari kurwara here kana kuti haasi kurwara. Unzi haoneki, vabereki vangogara murima kunzi hakuna visitation kunoko.
Itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda irori muzvikoro. Munoona zvese izvi zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete?
Amatano chayava vari kutora hapana nokuti vagara vachikundikana even in the normal ordinary community. Zvinhu zvese zvoda mari kaizvi. Zvino kana vasina mari yavari kuisa panzvimbo tichingonzwa vatichachema-chema kuti hakuna sanitizer, hakuna protective equipment, hakuna chii. Mamatanha vanotaura vanozvagona sei vasingagone zvinhu zviri basic. Inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei. Ngatitorei nyaya tii musimaoko edu tozvidzivirira tega. Vana vechikoro ngavazvidzivirire vega. They are on their own. Hapana anovabetsera.
Avanga vari vaimbo yegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu kana kuti 4,600. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevana kana kuti 129,134. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 3,008,335. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,157,642. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. MDC Alliance inoti kana mitemo ikatevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzebato rayo dzingadai dzichidzingwa nemamwe mapato kubva mudare reSenate, reHouse of Assembly pamwe nemakanzuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memutongo wakapiwa nedare reHigh Court nezuro kuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chePeople's Democratic Party, PDP, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe.
Nyika inoyi Zimbabwe ine dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo. Kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika, izvozvo vaidzinga maMPs, macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvo inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo, vachiusa ma-state institutions akaita semacourts, parliament neministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanira kudai akadzingwa, hapana MP kana councillor aifanira kudai akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati vatendai biti vasettlement Chikwinya vaimirira Mbizo, vaWillias Madzimure vekambuzuma, vasichelisile Mahlangu vaimirira Pumula, varegai Tsunga vemutasa South navakutxaxapulu vaimirira Ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare reHouse of Assembly vachiti PDP yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe wavaive vadzingwa ava vaChikwinya vaudza Studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza.
Hatina chatinonyanyokupembera judgment yavamafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yatima MPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparliament kavake chitatu. Takambotanga tanzi tidzokere, varukanda vakaapila, tikazonzi tidzokerezve, speaker of parliament akaapila, iyezvo tanzi tidzokerezve, hameno achaapila. Pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparliament.
VaChikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo vaNelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Bira rava mudandare iye zvinandare iye zvino rava rokuti mukomana ngaapinde hake mukomana. Kana vaChamisa vasina kuenda kustate house, hazvibetseri kuva kansela, hazvibetseri kuva MP. Inongova remekedzo yavanhu vakavhotera mumbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kuKambozuma, kutingonovamiririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vaChamisa vapinde mustate house. Ndokuti makancellors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro, uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP, uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisirisu takabvisa vabiti muparlament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatinei nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda, vanova ivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, handina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emitsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain iri kunyevenutsa mitemo yayo inobata chirwere cheCOVID-19 zvikuru kunyika dzemuAfrica dzinonzi dzine chirwere ichi chakanyanya. Kunyange hazvo South Africa iri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huchidzikira, nyika iyi ichiri panyika dziri kurambidzwa neBritain kuti vanhu vadzo vaishanyire. Izvi zviri kuvhiringa zvikuru upfumi hunowanikwa kubudikidza nekushanya nekushanyirana kwenyika iyi, uye zviri kuvhiringawo veruzhinji vanoda kushanyira hama dzavo kuBritain. Chete akafa nezuro uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara nezuro wakare mushure mekunge mumwe murume arwisa nepfuti chimwe chitoro muTennessee nezuro masikati. Murume uyu akazowanikwa akafa muchire mekuzvipfuura ari pachitoro ichi. Muzinda weZimbabwe kuBotswana wakapa makambani emabhazi matanhatu mukana wekuti atange kutakura vanhu pakati peBotswana neZimbabwe, kunyange hazvo mabhodha achakavharwa. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Hurumende yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza dzinosanganisira Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia pamwe chete neNamibia munandira senzira yakuderedza kuparara kweCOVID-19, izvo zvakaita kuti vemabhazi ava vasare vasina chekuita. Kushaya chekuita uku kwakaita kuti varidzi vemabhazi aya muBotswana vasare vonhonga svosve nemuromo, izvo zvakaita kuti vakumbire muzinda weZimbabwe kuti uvape mvumo yekuti vatange kushanda. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwezvoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti varidzi vemabhazi ekwaElephant Transport, G&M Mambi Travel and Tours, JH Zikali Motorways, Madix Logistics and Travel Tours, Sabelo Transport pamwe chete neTP Transport vakapiwa mvumo yekuti vatange kushanda. Kunyange hazvo mabhodha eZimbabwe asati avhurwa, Vachimina vanoti muzinda wavo wakabvumira mabhazi aya kuti atange kufamba senzira yekudzivirira kupinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanoti varidzi vamabhazi aya vanofanirwa kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende yeZimbabwe mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19.
Saba iyoyo yakatotaura zvakawanda ndemondongaizvakumende covid-19.
Mukuru weG&M Mambi Travel and Tours vakubonwa mamambi vaudza Studio 7 kuti kambani yavo nedzimwe shanu dzakaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukukumbira mvumo iyi mushure mekuona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvoshaya chekufambisa pakuenda kumusha nekudzokera kuBotswana.
Nyaya yedu yakabva pakuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana izvo zvinoda kubuda nekupinda munyika ino. Saka vaitinetsa siku nesikati vachibvunza kuti tiri kutanga kutakura vanhu riini, izvo zvakaita kuti tiise chikumbiro chedu kumuzinda weZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mumusha weGabane uyo uri pedyo neguta reGaborone muBotswana, muzvare Sarudzai Furirai, vanoti urongwa uhu chabatsira samare sezvo dambudziko rechekufambisa ranga ronetsa zvikuru.
Zvinhu zviri kufadza zvakanyanyisa kuti tizive kuti mabhazi aakutanga kuchifamba kuenda kuZimbabwe. Zvinhu zvazvakationera zvikuru vamwe sesu tisina mota zvanga zvisiri nyore kuti tiende kuZimbabwe. Zvakafanana nekuti taichiti ukafirwa nehama yepedyo tanga tisakwanise kuti unonosvika unobatana nevamwe nenguva zvataisiita mabhazi achifamba. Zvazvakationera zvisingatomboiti.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti kuvhurwa kwemabhodha kuchaita kuti vanhu vazhinji varorukirwe neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika izvo vanozotengesa munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League kana kuti PSL vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varairidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti gadziriro yavo yasvika pamusoro-soro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku. Nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti panguva yekumiswa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa wegadziriro wekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu programu yekuti vaite vari kudzimba dzavo. Vaona panoda kugadzirisa vodzoka pane vane fresh mind uye vese vakaenda vakakuvara vodzeke vapore tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Blake Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenags Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murairidzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCovid-19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata mukombe makwikwi echibuku, itarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano chemakwikwi iwawa. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Anorairidza Cranbourne Bullets Nesbeth Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kwecovid-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasaririra kwavari ivo varairidzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhavo idzoke. Zvasarira kwatiri sevarairidzi vezvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanyanyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League chinhano changa chiine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke anoti ane nziyo dzakawanda dzaari kunyora uye dzaachatsikisa munguva pfupi inotevera. Manyeruke, uyo akakokwa neChristian Fellowship International kuTexas muno muAmerica, anoti akafara zvikuru kukokwa kuchiitiko ichi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuchembera nokukura ndakura chose, asina kuda kukuti ndinozvichengeta ndiri mushoko raMwari uye ndisina zvibata-bata zvakawanda nokungodyaidya tunhu tumwe tisingaiti zvakanaka. Ndosaka Mwari vachindichengeta. Nokukudza Mwari zvikuru, kubvira kwandakabvira ndichingokudza kubva kuvabereki kusvikira pandiri pano nhasi, ndakangodzidziswa kuti unofanira kunyara nyika kuti nyika iko kunyarawo. Unofanira kuve norudo kuvanhu kuti vagoitawo rudo kwavo. Zvo ndinofunga kuti ndokuchengetwa kwandiri kuitwa naMwari kuti vanhu vadzidze kuti kukudza hama dzedu dzomunyika muno nedzimwe nyikavo kwatinenge tichikokwa tichienda saizvo tiri kuno kuAmerica zvakanaka izvozvo. Zvinopisa mazuva akawanda panyika nokuda kwokuti unenge uchigamuchira vanhu sokuuya kwavanhu ngevaichakwauri. Pane imwe nguva ndinobvunzwa, haunete here nokumhoreswa-mhoreswa nokutorwa-torwa mapikicha murodhi zvakadii zvikadii? Haunete here nazvo? Ndikati kwete, handinete nazvo nokuti vana vaMwari ava vanenge vaita mufaro vakasangana neni nokuti ndinogamuchira vanhu sokuuya kwavanenge vaita kwandiri. Saka ndinongofanira kuramba ndakadaro kusvika Jesu andidzokera.
Mungotitsanhurirawo rimwe vedzimbatinozwa kune avo vangada kuzwa kuti vachiri kugona here baba Manyeruke?
Chokwadi, ndichiri kugona. Ndakukurudzirai chipo chinoti anosimudza marombe kubva muguru. Anosimudza marombe kubva muguru ari wacho anondishamisa.
Hei, aiwa akatamutsa kunanzva aka. Kupane rumwe rwiyo rwiyo runoimbwa pamichato kana panenge paitika zvinofadza, tingotitsenzira ivo rodzinzi.
Uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikuru muzvikoro. MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende. Varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 walwesihlanu mhla ka 24 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Inaleleli elabantwana asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu. Ngoba one uyimbangela yalokhu yokuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha.
Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Buhlelo woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 yenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,200, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu. Ngoba one uyimbangela yalokhu yokuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha. Uhulumende akazange alungiselele kuhle, akungaba yinto nje eyapho kungani abantu babanjengamandla ukuthi zivule isikolo kazeeutabantwana basebekhazi kakhulu. Baqale bakhuluma nakababalisi kazisabonisana indlela ebesengancedisana ngazo nohulumende ukuthi isikolo zivule kukuhle ngendlela yokutalanta enganjani banjangolo umkhuhlane.
Kodwa yena uhulumende Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, ukuthi abantwana besikolo ama-mask, i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo, konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Hayi,
uhlelo lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo, ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithi thina ngapha sihlabile, ngapha sebe siyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga, sithi lokhu siba nzima kakhulu. Kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phansi, ukuthi abantwana labo bebenze babe lalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa, ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi, kuvikeleke konke kubani lomntwana esikolo.
Yabo, bengicela ukuthi uphosele amazaku okugcina.
Right, amazwe okugcina lapha kubabalisi, abazali nabantwana, yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkuhlane lokho zahlala silawo, asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini, ngoba ngokukhuhlane lokhana ukuthi ukuphele kusakhatshana. Njengami ababalisi, abantwana nabazali, asizigcineni kuhle, silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele. Njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba, siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele ikuleli i-corona. Nalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani, bayalandela iy'ndlela ezizabavikela ukuthi bengabanjengomkhuhlane, njalo belandele ukuthi bengatheleli abanye lo mkhuhlane uma sebengalibawutholile.
Lo Nkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Michael Obe weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika, we-Southern African Chief Justices Forum, lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho, uMnumzana Ziyambi Ziyambi, utshelele umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu, i-350, ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa, sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Azakhulume khonokho umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo, usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumbazame ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu, wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende, i-executive, eparlamende, ilegislature, ejudiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe, ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyaniswanga lutho. Eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule, kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano. Ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emaceleni ikakhululazi ombusazwe siyabonakala.
Ubungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19?
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la makhompyutha labo virtual labo bani bani bangaka abazakwenelisa khona lokho? Asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sothi hhayi weke wena uzakuhlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini, hhayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa, kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njengoba sikhuluma khathesi kunjenje kakula muntu owazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga, kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njengoba ngisitshe ukucatha njenge-COVID, kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID? Bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthiwa ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hhayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo Mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hhayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hhayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo othiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe ye kungabi lo u-running mate ka-president, ye omama balingane labo baba, ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution, akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso ye-United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and the rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available to
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela ukuqilibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Maku ukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Abe clear ku-speech sakhe a-focus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama election aphathwa ngakhona okunga issue ama human rights violations issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe ama electoral reforms ama media reforms ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngoceleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe eZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminingi wathuthukisa ezempila kahle lezemfundo kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu Melise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho kodwa lihambe liye register ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle. Ibe lombuso wabanenge esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle lokho ngamanga, njalo sithi sizabona okuzawela khona indukulo xa uqhaka. Zobo uhla manyosi 2023 uyabuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi umnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Uyezaqhubeka sisola labo ababekela ilizwe lezo zijezo zomnotho. Sisola inkokeli yethu, ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba lakancinyane. Isimo yezikolo, imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo nakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela isigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu, njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kampandula mhlaka-29, uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukamfumfu mhlaka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezijiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manica Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiroi uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kokumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyana bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kampandula, uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla, useyekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizweni lisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni omnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League, okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, khonapha eMelika ngingoPraxitus Jeremiah.
Uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa, iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezenkulu, sikhale zone zinyembeze. Sidlulile ezinkingeni ezenkulu, sikhale zone zinyembeze. Sibabonile besishiya abathandekayo, sibabonile besishiya.
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawe polio, awu mayemba bo. Nawe COVID-19, lasishiya singaselabani.
Ukurekani mkanda ukokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwale kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla, ngusidumisile intombi enhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa, ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa, okuthi ukuthi abantu abaqansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona
ngo-2005. Lalani mo, lalani mo kthula, bathandekayo. Ah, lalani mo kthula, siyobona naweza.
Langawe malaria,
lalani mo kthula, mama.
Akusithi fahla fahla ngokubunjwa kwaleli qembu umkandla.
Iqembu lelo kuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendodo kuthiwa ngu-opt wakomoyo elilunga lamaqaqa, uMohawumalima ngomunye wangkhona, uJabulani Nyathi, kuzobuya umlondolozi wakoDube, uMoses wakomasuku, kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo lamadoda engisebenza lawo.
Emphakathini sekonakele bo, sekonakele. Emphakathini sekonakele, sekonakele. Awunoma sikushaya indiva kodwa bo.
Ukhulekani wathanda ukucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwalaye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu kuthiwa libuthele ingcwele. Ngase ngufunzwa kakhulu senguze nguthande iBlack Mambazo toka ngeke ngeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye ngu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana wasekhaya.
Yimkhulu kutho kuluvamasela.
Hawuzeke
nababulali,
hawu madoda.
Ukuswelakala kwemsebenzi sewuletha ubugebengu emphakathini.
Umbona kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imshado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, i-Twitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi ku-WhatsApp nanxa ufuna ukusifonela, ngibize inamba 0771 0803-259. Ngiyabonga.
Ngithengi hamba. Ngithengi hambe hlatheni ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqonda. Ngithengi hamba.
Umkhulu ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi.
Thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqonda.
Amaqaqa yiwe besilawo kuhlelo hoza hoza Friday namhlanje eqansa esiyaphezulu
yakhamuka inkosi yehla tiyani lwela
libe lampela sonto enhle igama lami ngeza Jesus Banda.
You are your lion,
O King of Changi,
King of Changi. You are your lion
because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
When I saw umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa, bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa uhulumende esithi uzulu engakhathazeke ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.